chokwati nderokuti hapana postponement yakaitwa naDr Kupe, president. Hapana postponement yakaitwa naDr Kupe. Standing committee yakagara last week, muswa weMonday nemuswa weThursday. Ikasotarisisa zvekuti behealth bati they can't be more than 50 people gathered at once. Saka Congress yetu inota 4,500 man. Saka tikati tofanira kuita proper plan manje yekuti how do we bring all these people together. That is what we are busy with right now, kuti toita sei kuti vanhu vasawane pandemic iyi kungouraya vanhu nemhaka yepolitics. But for your own information, the directive yakapiwa na Chief Justice Mamalapa, we are able to hold this Congress even up to 11 September. Saga, we are still looking at that. Trikutaurisana ne justice, trikutaurisana naba health. Saga tichaona kuti zvichafamba sei.
Asi zvazvizoonekwa here sekunge Dr. Kupe vari kuda kutenga nguva kuti varambe vari pachigaro?
Aiwaka, senza ndataura ndikati haisi decision ya Dr. Kupe, hii decision ya National Council and hii decision ya Standing Committee. Because Standing Committee no implement ama decisions National Council. Saka Standing Committee is still looking for ways, but haisi decision ya Dr. Kupe, hii decision ya MDCT, National Council and the Standing Committee is implementing that. And the World Health Organization anyway will not allow it anyway. I think we know that. To make matters worse, here is the essential issue. Kana zeki aka suspenda ma by-elections nemhaka ye COVID-19. Even parliament, my operations are curtailed down. So there is nothing personal here. You can't say with Dr. Kupe, another will keep that position forever. Doesn't even arise. Not true.